Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reUnited Nations Economic Commission for Africa riri kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica mukusimbaradza mapublic-private partnerships, asi nyanzvi mune zveupfumi dzichiti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe haana kumira zvakanaka. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mune ramangwana, Zimbabwe inofanirwa kutevedzerawo mitemo inoteverwa nedzimwe nyika pamwe nekukudzawo mashoko anenge ataurwa nemadzisawira adzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kunyange hazvo kushanda pamwe chete pakati pemakambani akazvimirira nemakambani ehurumende nemamwe mabhizimisi kana kuti public-private partnerships, dzinoona sekuti mushandira pamwe uyu haungakwanisiki muZimbabwe nepamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinhu chikuru chinonetsa muAfrica imari yokushandisa mukuvandudza zvinhu zvebudiriro uye pamusoro pemamiriro akaita upfumi munyika. Sangano reUnited Nations Economic Commission for Africa riri kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica mukusimbaradza mushandira pamwe wemakambani ehurumende nemakambani akazvimirira. Asi muzvinafundo Masocha vanoti pane zvizhinji zvinotadzisa kuti izvi zvibudirire muZimbabwe.
Chinonzi PPP mubatanidzwa unonge uchishuvirwa kuti uvepo pakati pavanhuwo zvavo, vatingati maconsumers munyika, vayavaya nemaprivate partnership vangava vamabhizimusi vasiri vehurumende ndo vanonzi maprivate ivava. Saka panenge pachidiwa ukama hwakasimba pakati pavanhuwo zvavo ruzhinji rwomuZimbabwe novamabhizimusi kuitira kuti pakwanisike kusumudzwa upenyu hwavanhu hunge huri upenyu hunenge hunoyemurika, kungava iko kwokuti vanhu vanowana mabasa. Saka ndizvo zvinokurudzirwa izvozvo namasangano akawanda wanda apasi rose anotosanganisira kana United Nations nana World Bank kuti ngapave nomubatanidzwa mushandira pamwe pakati pavanhuwo zvavo nevamabhizimusi kuitira kuti pange paino kusumudzana. Vamabhizimusi vakaita zvirongwa zvinosumudza vanhu, vanhu vachiwana mari vagondotenga mumabhizinesi vachisumudzawo mabhizinesi iwayo. Saka ndo zvinokurudzirwa izvozvo zvinonzi PPP, Public Private Partnership, ine chinangwa chokusumudza upenyu hwavanhu.
Professor Masocha, muZimbabwe zvingakwanisika here kana takatarisa mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzezveupfumi?
Kukwanisika kwazvo muZimbabwe kunotinetsei nokuti tinonatsokuona isu kuti zvirongwa zvemari zvinohwisisika pamwe chete nokutaurwa nevamabhizimusi vakabatana nevehurumende zvinoitwa nomutauro usinganzwisiswi navanhu. Vanhu vozongoita zvokuudzwa kuti kwava nezvirongwa zvakati, chiitai zvirongwa zvakati, zvavanenge vasingahwisisi. Saka pane zvakawanda zvingaitwa kuti zvikwanisike muZimbabwe, zvinosanganisira kuisa zvidzidzo izvi muzvikoro kubva kuvana vokukireshi chaivo zvichisvika kumayunivhesiti, kuvadzidzisa kuti zvinorevei, zvakanakira chinyika yeZimbabwe pamwe chete naiye munhu unofanira kunge achibatirisa chaizvo. Kwero zvekare hurumende inofanira kunge ichiinda pakati pavamabhizinesi navanhuwo zvavo, vachinge vachidzidzisa vanhu nokukurudzira vanhu nokukurudzira vamabhizimusi kuti ndicho chirokwa chinoita kuti nyika yedu ibudirire. Kana munhuwo zvake abudirira, uchabudiririsa vamabhizimusi, vamabhizinesi vobudirisawo chi? Vobudirisawo hufumi kwenyika. Saka muZimbabwe handioni zvichinge zvichikwanisika kuitika nenguva shoma iri pamberi apa. Zvinotoda makore zvichibvira kubva kupasi-pasi chaizvo, yatingati kugrassroots, iyai yavanhu, vanhu vachinge vachidzidziswa zvirongwa izvozvo.
Chii chingaita kuti kubatana uku kuremere Zimbabwe, Professor Masoja?
Chimwe chikonzero zvinoita kuti nditi kubatana uku kunoremera Zimbabwe ndechekuti hurumende yakabvira yabvirazve kuti zvirongwa zvayo zvainobudisa zvemari zvinenge zvisingatotambirwi nevamabhizinesi. Nokuona kwataita isu tingapa muenzaniso weexchange rate chaiyo yainzi mabhizinesi ngaashandise exchange rate yokuauction kureserve bank uko, hapana unozvitevera izvozvo. Saka kusatambirwa kwazvo nevamabhizimusi zvinoita kuti vamabhizimusiwo vasazoenda kunge vachinoita mubatanidzwa navanhuwo zvavo, nokuti vamabhizinesi vamwe vanenge vasingatihwisisi zvirongwa izvozvo, zvirongwa zvehurumende. Saka panofanira kunge paino mubatanidzwa wehurumende inenge iri pakati pavanhuwo zvavo nevamabhizimusi, vachinge vachikurudzira vamabhizimusi, vamabhizimusi vachinodzidzisawo vanhu nezvirongwa zvavanenge vachiita kubvira kumusha chaiko. Ndokwakawandira ruzhinji rweZimbabwe, ndokwakawandira vanhu vasinawo zvavanazvo, vasina mabasa. Saka panoda kushanda pamwe chete, hapana wetingati zvedu hapa tanyanyo kushora kushekwe hurumende, nekuti ndiyo ina masimba achoka okupa mitemo, yozoteverera mitemo iyoyo kuona kuti yatevedzerwa here. Zvakutevera mitemo iyoyo hakuna unotevera. Hurumende haina vanhu vanozoenda kuona kuti kuzvirongwa zvedu zvasingatevedzerwi imhaka yei, plus zvinenge zvichida kutaurirana nokubvumirana, vanhu vofamba negwara rimwe nehurumende nevamabhizimusi kusimudzirana, kusimudzawo nyika yedu pamwe chete noufumi hwayo.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masoja vari parunare neStudio 7 vari kuOhio neStudio 7. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nomuzanu PF vari kuramba mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa mumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Izvi zvinotevera mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande achinzi ndeSouth African Broadcasting Corporation. Asi nyanzvi munyaya dzezvemisha mukufambiswa kwemashoko dzinoti vhidhiyo iyi inenge mubikirwa sezvo isiri kupamadande mutande ose enhepfenyuro iyi. Pamashoko ari kutenderera awa, basa ravaChiwenga range richinzi rapiwa amai opamuChinguri Kashiri. Asi kunyange mashoko ari kutenderera ari kunzi haana chokwadi, vamwe mubato reZANUPF vanoti zvinhu hazvina kugadzikana sezvo paine kunetsana pakati pevanotsigira vaMnangagwa nevanotsigira vaChiwenga. Sangano rinorwira kudzirudza vanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mune ramangwana, Zimbabwe inofanirwa kutevedzerawo mitemo inotevedzerwa nedzimwe nyika pamwe nekukudzawo mashoko anenge ataurwa nemadzisawira adzo. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilbert Mandinde vanoti Zimbabwe inofanirwa kudai yakateerera kushorwa kwesarudzo dzakaitwa munanya mavhuvhu kuti igokwanisa kugadzirisa zvinhu ichitevedzera zvinoitwa nekutambirwa nedzimwe nyika. Zvikwata zvizhinji kubva kunyika dzakasiyana-siyana pamwe nemasangano akazvimirira mazhinji zvakapinda muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, asi vazhinji vazvo vakati sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. vamandinde vanoti Zimbabwe haingarambi ichiita umbimbindoga vachiti inofanirwa kuteerera kana dzimwe nyika dzichitsiura
vawande tinoona kuti kana nyika ichiita sarudzo inokoka vekunze kuti vauye vazoongorora kana kuti vazoona kuti sarudzo dzedu dziri kuitwa nemuto waupi vanodzikoka kuti vanenge vachida yatinoti legitimacy pachirungu vanenge vachida kuti vekunze vauye vazotaura ivo kutaiwa sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka kana dzafamba zvakanaka kana paine zvakaresheka kazhinji maobserva anopowo marekomendations ekuti mune rinotevera gadzirisai pakati 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 tiri kuona pasarudzo mbiri dzataiita kubva muna 2018 nemuna 2023 kuti hurumende yakakoka mapoka akasiyana anosanganisa reeu reeu tikadzokera kumashure muna 2018 rakatobuda neinterim ripoti yayo ikazobuda nefinal ripoti yaive nemarekomendations ekuti gadzirai pakati 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 eu kazhinji inotozouya ya yoongorora kuti pane zvavakanga vaita marecommendations pane zvakaitwa here so nyika nekuti tinogara munyika ine vamwe tinokurudzirwa kuti tevere mitemo yesarudzo inosanganisa kubva wedu electoral act tigopinda masadak principles and guidelines on democratic elections tigopinda munemwe mainstruments aripo ekusarudzo dzofambiswa sei anosanganisa mamwe anenge achibva even United Nations Human Rights Council saka zvese izvo zvinhu zvevanhu vazvo kuti vanotarisa nekuti sarudzo dzinongoitwa zvakada kufanana munyika dzese nekuti marules and laws on elections are generally standard so ndosaka tichikoka vekunze izvozvi pane challenge yatinoti legitimacy kuti sarudzo idzi dzakafamba zvakanaka here kana kuti kwete vaongorori vesarudzo vanosanganisa veeu even sadak vakataurawo kuti sarudzo hadzida kufamba zvakanaka saka zvinoaffecta legitimacy yeavo vanenge varipo kunziwo saka vakapinda nei vakapinda neukopokopo here
kutumira zvikwata zvinoongorora sarudzo dzeimwe nyika zvine basa rei sezvo pasina chinoitwa pamusoro pazvo
hongu vahwande zvinhu zvinorwadza kuti kana mauya muri vaongorori vesarudzo moita marecommendations oignorewa asi hazviite kuti vanhu varegere kuramba vachiuya nekuti vanotarisira kuti rimwe zuva hurumende ichapepuka rimwe zuva ichamuko yogadzirisa yoita zviro nemazvo things will not be the same every time zvinofanira kuti zvinenge zvakaipa zvigadziriswe uye pamwe pacho unenge uri mutemo wakaresveka unenge ufanira kuti ugadziriswe pamwe pacho itsika yekuita zvinhu mutemo ipo zvakafanana nenyaya yeikwauro equitable coverage yemapolitical parties inofanira kuitwa nestate media mutemo wedu wagara unototaura nyaya iyouwo asi inongohunhu hwevanhu vanenge varipo vanenge vachitarisa rutivi vasingade kuteera mutemo so hongu vanouya vachida kuona kuti mutemo uya uripo uri kuteedzwa here ende kazhinji vanhu havarasembereko nekufirwa
vamandinde kana takatarisa zvavane makore zvichiitwa nehurumende muzimbabwe chii chingatipatarisiro yekuti kumbunyikidzwa kwevanhu kungapera
kubva muna 2000 takaona even commonwealth chaiyo ichitaura nyaya dzesarudzo vanhu vakarohwa vanhu vakaita sei zimbabwe ikasaspendwa mucommonwealth kusvika zimbabwe yasvika pakubuda mucommonwealth nenyaya yesarudzo 2008 I think was the worst election that we have ever had vanhu vakatyorwa maoko vamwe vakaurayiwa we continue to see these things happening 2018 zvinge zvakanga zviri naniwo nenyaya yekuti zvotangatane vatsva vakanga vapindawo izvozvozvo asi izvozvizvi tiringoona kuti vanhu vanodzokera kumashure
chiko chatinombovimba nacho vamandinde
chatinovimba nacho ndechekuti izvozvi tine bumbiro redu remutemo rinowo zvarinopa bumbiro redu remutemo izvozvizvi we are seeing the president's last term of office saka chenge chaakutarisirwa ndechekuti pane vanozouyawo pamwe vachagadzirisa paimwe paikanganiswa nevamwe hongu tiri kunzwa edu makunga-kunga ekuti pada tichaerekana taenda kuthird term zvinova zvinhu zvinogona kudzosera kumashure asi at times pane aspect yatinoti political will yekuti ava vanenge varipo vanenge vachida here kuti zvakashata zvigadziriswe uye dambudziko rimwe ratiinaro pamaelections idambudziko riyo rekuti vanenge vachikukwidza maelection ndivo vacho vanogadzira mitemo yacho yesarudzo ndivo vacho zvakare vanogadzira avo vanenge vachirefura
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum vawilbert mandinde vari paranare nestudio 7 Masangano anomirira vagari vemuHarare vari kushoropodza danho rekanzuro yeHarare rekuita musangano uri kubhadharwa mari inosvika kuzviuru makumi maviri nezvina kana kuti $24,000 kunzvimbo yemafuramhepo yeTroodbeck Inn Resort kunyanga vachitadza kumbotarisana nedenda rekorera iro rinonzi rarura muHarare. Gwaro ramabharani wekanzuro pamusoro pemusangano uyu rinoti musangano uyu ndewe The Zimbabwe Institute of Strategic Thinking Annual Conference. Kanzuru yeHarare inoti inoshandisa mari inosvika kumamiriyoni matatu pamwedzi kutenga mishonga yekuchenesa mvura muguta. Taedza kubata meya veguta reHarare vaLove Joy Chitengu, mutevedzeri wavo muzvare Rosemary Muronda nemutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama, asi havana kudayira nharembozha dzavo. Mutauriri wekanzuru vaGama vazotumira mashoko paWhatsApp namba yavo vachiti vakabatikana nemisangano uye havakwanisi kutaura nesu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko atiri kutambira ekuti kanzuru yaenda kuinyanga kunoshandisa mari inosvika $24,000 muworkshop apa tiri munguva yekurwisana nechirwere chekorera, uyezvo apo guta richinetseka nenyaya yemvura. Tingati idambudziko guru. Itarisiro yedu yekuti taitarisira kuti kanzuru inofanira kushandisa mari yakawanda mukuita mabasa kana kuti kuservice provision kana kuti kuita mabasa ekuunza mvura, kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakakosha, uyezve nyaya dzeutano idzodzidzi.
Asi vaAkili tichitarisawo kuti $24,000 mari dzekuAmerica haisi mari shoma here tichitarisa mari dzinobatwa nekanzuru?
Vagari kana vachiripa mari kana kuti vachiripa mutero, vanenge vachiripa mutero yavo kuti vakwanise kunge vachiwana maservices. Tingati pane inonguva mapriorities edu kana mapriorities edu seguta anofanira kunge ari mapriorities akanangana nekuwaniswa kwemabasa kana kuti kutakurwa kwemarara, kuwaniswa kwemvura, uyezve kurwisa nyaya dzezveutano idzodzidzi. Asi mukacherechedza kuti kanzuro inenge ichingochema ichiti hatina mari, vagara vasi kubhadhara. Asi ivo vachitowana mari yakawanda kudaro yekuti inoshanda kwemazuva maviri, mari inokwanisa kana kutotenga mota chaiyo inokwanisa kunge ichiita mabasa ekuimprova service delivery.
Imi sevagari munenge muchitarisira zvipi zvacho?
Tinenge tarisiro yedu kuti meya vekuta reHarare vave vano tingati kutsika chepakati kana kuti kukwanisa kunge vachive vanoita hurukuru nevamwe vavo kuti vave vanoisa muono wekuti pane inonguva haisi nguva yekurimbinyuka kana tichiita njuga nemari dzemitero yevanhu, asi inguva yekuti tive tinoona kuti mapriorities edu kana zvatinenge tichida kuve tinoita zviri maringe here nekuadresa nyaya dzeservice delivery dzanetsa.
Ndambe ndichiverenga magwaro ekanzuro ekumashure uku anotaridza kuti inoda mari inosvika kumamiriyoni maviri kana kumatatu mwedzi wega wega kuchenesa mvura chete. Iyoyi 24,000 yanga ichaitei?
Vazhinji vari kufa nezvirwere zvemanyoka uyezve zvakafanana nekorera. Sana izvozvo zvinoita kunge vanhu vava kuita zvidambe kana kuti nhambetambe nechirwere chekorera. Ipo paine mari dzinokwanisa kunge dzinguva dzichitoshanda dzichitobatidziridza kuti zvizve zvinonaka. Saka itarisiro yedu kuti urongwa wazvinhu zvakafanana neizvozvizvi zvive zvinomiswa, uyezve meya veguta reHarare vaise munhu pamberi kwete kuisa zvido zvevashoma zvinove zvine zvisina tingati pundutso pamberi apa. Nyaya iripo inyaya yekurwisa korera, nyaya iripo inyaya yekutakurwa kwemarara, ndiko kunofanira kunge kuchienda mari dzevagari.
Avo vange vari mukuru wesangano recombined Harare Resident Association vaRuben Akili, vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Voice of America. Tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinofara chaizvo nebasa ramunoita, asi hatine chigununu, tine kugununa nekuti mafunzire munoite vanhu vese anopiefu nemafunzire munoite vesc hapana kunyatse kujeka sepaya pamunobvunza michinzwa vanhu vezanupiefu vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu vesc. Vanhu vesc vanozviabdukta vega, vanozviuraya vega kuitire vekunze. Zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho? Munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha, vanotore zvitunha kumochari, kune kusina magadhi here anogadha? Ko kana vakavaona vachitora, vakadi kusunga vanhu vanobe zvitunha? Kune zvitunha here zviri kushayikwa? Kana kune zvitunha zviri kushayikwa, nyaya dzacho dzakaitirwepi? Ndo zvamunofane kufunga.
Makadi pastudio FN. Ine ndorawo kutaura nenyaya iri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona. Endi ivo vatungamiriri veZANU-PF vanenge vachitaura kuti TCCC iri kuurayana pachayo. Vari kuurayana pachavo, vari kurwana pachavo. Kunyange zvikanzi TCCC vari kuurayana pachavo, ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa. Wai vasiri kutora action. Saka vanofungidzira kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu. Toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvo hakuna kwazviri kusvika.
Mamutulinu vemamukase mamukase pastudio 7. Ndokumbira kumuti udzirewo vamutulinu kuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi. Kuno kugokwe chaiko chaiko, vanhu havachatombori kana 100 bhondi yacho havachatomboidi kana kuibata kana bhikozi vari kutaura kuti mangwana inofuma yakapera vhali, inofuma yakapera simba, tokuzoita sei? Hatiudzirewo vamutulinu vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maus dollars. Vakapiwa maideas kare nevakomana veTCCC yavo, vana vatenda ibiti nanavashamisa avo kuti hayo hazvishande chunhu, havashandi. Ngavadzosere chimuti kuvaridzi vacho, kwavakaba maelection ngavamadzosere. Vaanaunze maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika, vanhu vari kutambura. Segore rino hakuna mvura, vanhu vari kutambura izvozvi. Sekunogogo kusina maminerals, vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Hai, tine kuchema chamangu vabudise jobhuskara nemhosva iyi. Vabudise sikala zvekuchema negamba redu ringoritamba chinetsegwa zvinhu zvisina matoto. Ataurirei kuti Moblessing Ali ngaasunge munhuakauraya Moblessing Ali? Kusungigwa nyaya idzodzo? Haya, tokumbira hamutiudziva munangagwa kuti vasadaro vachabva kugwaza pachigaro. Neuyu aikurikola vanhu iyu ari kurikola vanhu vomublau, hapana zvaanoita achirikola vanhu, achirikola vanhu. Munhu weZANU-PF tatenda angu musvitse shoko rangu iriwana munangagwa. Chamisa varamba vakatsika ipapo pavakatsika
apo pastudio 7. Mamuka sei vana mukoma Tanonoka Hwande, mamuka sei vana mukoma Blessing Zulu. Zvese zviri kuitika muZimbabwe is just because of ZANU-PF. Yonyengerera vanhu, yobirira vanhu mavhoti. Vamwevo vavhotera, vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu. Nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muZimbabwe checholera ichi, chiri kuratidza kuti nyika haina keya neupenyu hwevanhu. Dai kwakuri kuti ZANU-PF ine keya neupenyu, cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns, even kumaruzevha. Hakungaiti chirwere checholera, waterborne disease iyi. Inofanira kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane keya nevanhu neupenyu. ngava sadaro ZANU-PF ngaisadaro yotirova financially yotirova futi nezvirwere ko basa raura vari kuita saka pari zvino nderei ngaisadaro ZANU-PF ngavave nemoyo wekuvanhu kuratidza kuti vanhu vane moyo tarisai vachangopinda papawa kubva paita maoutbreak akaita seiwayaya avasingakwanisi futi kukunda ya ndine blessing sauta South Africa pano paemelo
makadi pa studio 7 nditai kuudzai mhuri yeZimbabwe kuti wana Douglas Monzora vana namudzuri ava mama assets zano aya vese vana mudzuri vese handiti wakataka kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vakatumira iko zvinezvi vatumira vanhu maonaka kuti vakuchienda kumba kwavo vana Monzora ndo vainzi vanhu vePoland vainzi vaishamisa ngaaende kuPoland ngaaende moda kutanyika kutora nyika kuita yenyu kuita zvekutambana zve munoona vanhu weZimbabwe ngavakapusa maningi nai amhezo zvima ZANU-PF supporters zvakapusa isi hatina kupusa izvi takavhurika kudhara takazviona kudhara kuti ZANU-PF it's a proper system yavanoshandisa nyeba kuti my independent party
mamuka seva hwande mamuka seva ndi pa studio 7 ini chiri kundinetsa vahwande ndechekuti ko party yeTCC sei ichiita maloopholes ekusvika pakuda kunotorerwa pati yakanga tiri kurangarira kuti ine MDC Alliance Douglas Monzora akasvika pakunotora pati nemaassets ese now TCC chabango is wreaking havoc zvokuda kutosvika pakunotora pati sei ichisvika pakunodaro of course ndinoziva kuti havawirirani namakotsi asi vanofanira kugadzirawo kuti pati isasvika pakunotorwa bo zvinodisappointa vanhu hongu tingablema imwe pati nerimwe divi but istrategy kabhozi ihondo asi katiri kuti isviso vasasvika pakuda kunotorerwa chi pati ngavagadzire maconstitution vogadzira zvese zvinodiwa kuti pati inge ichienderera mberi ndatenda ndinonzi gweru zviri makare
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yemalawi yabatana nebazi resangano reunited nations reunicef neimwe kambani yenhari mbozha kubetsera vana vechikoro vekumaruwa emalawi vachidzidziswa kushandisa umhizha hwekufambiswa kwemashoko muchirongwa chinonzi connect a school sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reUnited Nations Economic Commission for Africa riri kushanda nedzimwe nyika dzemuafrica mukusimbaradza mapublic private partnerships asi nyanzvi mune zveupfumi dzichiti mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe haana kunaka sangano rezimbabwe human rights ngo forum rinoti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mune ramangwana zimbabwe inofanirwa kutevedzerawo mitemo inotevedzerwa nedzimwe nyika pamwe nekukudzawo mashoko anenge ataurwa nemadzisawira ayo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri maoko macris gande